Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC Bishop Masaya vakapondwa kumabvuku nevanofungidzirwa kuti vasori uye vachishanga nevatsigiri vebato reZANU-PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemhuri yaBishop Tafumane Masaya, nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapamhwa vakapondwa kumabvuku nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANU-PF vamunyaradzi kufa hakutizwi vanoti Bishop Masaya vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Vakufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wava Masaya akanoona mutumbi wemurume wavo kuchipatara nezuro, vakazivisa mapurisa kuti mutumbi wavaona ndewemurume wavo. Tabata vakufa kutizwi kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi.
Nezuro takafamba zvakanaka nokuti amai vakazokwanisa kuidentify baba Masaya, mufundisi Masaya, nekuda kwenhumbi dzavanga vakapfeka. Vakaona butsu nemasokisi zvavanga vakapfeka uye kuzoziviwa kuti zveshuwa uyu ndiwo murume wangu. So kusvika vati mapurisa ehomicide anga aripo vakawirirana zvokuti no kana maidentify munhu wenyu kuti ndiye, zvataakuita pano taakuda kunoenda kuhomicide kuti vaitewo mareporta ebeta positive case yakanochinjwa yakareporta dokuta anga ingeri missing person. So payakazobuda inotransfera yaenda kuhomicide inenge yatoyemeta. So zvaraiti kesi yemeta yakuhomicide.
Masaya vakadini zvavo?
Varatidza kuti vakabatikana, asi semukadzi wemutenderi, semukadzi wemufundisi, ndofunga vakazvitambira kuti no nguva iyi kana zvaitika ndeyamwari. Ndakaona ari munhu akazvishingisa, akaona kuti no munyika medu tagara tozvitarisira kuti rufu runouya, but shiis an iron lady, munhu akasimba, akabatikana hongu, asi ndakaona kunge akaisa nguva yese kuna Mwari.
Saka pari zvino kana post mortem yapedzwa kuitwa, mati maziva here kuti vangachengetwa zvarini?
Kuchengetwa kwavo tinenge taa kuti post mortem inopera nhasi chechitatu, then orora mumba chitatu chinezvi nhasi wowikwa musi wechina. Asati taziva nguva, asi ndinotenda kuti maybe kuma11 makuseni vachizochengetwa kutafara cemetery.
Pane mashoko amambotambira kubva kune vanhu here kana kuti masangano kana kuti mapato kana kuti kuhurumende?
Hurumende havasati vapa statement, asi ndakanzwa kuti mapurisa ari kuperefeta nyaya. Kana watambirwa mashoko maybe ndapesana nawo hatandanzwa. So zvatiri kuita pano ndezvekuti vemachechi mafundisi ari kupawa mashoko ekushungurudzika nerufu rwakadai munyika.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavaMasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano matatu anorira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International, Southern Africa Human Rights Defenders Network ne Human Rights Watch abudisa gwaro achikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Masangano matatu awa ati padziko yechikwata chakazvimirira chinoongorora kuti kuti chiongorore kupambwa nekupondwa kwaBishop Masaya. Vatizve vese vanowanikwa vaine mhosva yekutyora kodzero dzevanhu vasungwe, vatongwe uye vaiswe mujeri kana vakawanikwa vaine mhosva. Chechitatu chinodiwa nemasangano awa ndechekuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe zvakasimba muZimbabwe. Tabata nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari gweta vaKenneth Masiye kuti tunze maonero avo.
Agwari riri kutaura nenyaya yekuwedzera kupambwa nekuurawa kuri kuitwa nevanoita zvematongero enyika kunyanyanya nhengo dzeopposition. Riri kutaura zvekare richishushikana nyaya yekusaa zvakanaka kana kuinvestigeta zvakanaka kwenyaya idzodzidzi nehurumende. Rinotaura zvekare mamwe maissues ekupambwa akaitika nguva yapfuura pfupi akaita sana Itai Dzamara asina kubatwa zvakanaka nehurumende ende achirungunidza ari kukonzeresa zvekare kuti vanhu varambe vachipambwa.
Vamasiye, magara muchiita basa iri kwenguva yakareba, magwara anobudiswa namasangano anorwira kodzero dzevanhu awa anobatsira nenzira ipi, sezvo nyaya iri muZimbabwe iyi yava nenguva refu ichiitika? Anobatsira sei magwara aya?
Magwara aya anobatsira pakuti anova ari maziso emasangano ari kuonawo zvirika muZimbabwe asinawo kwaakarerekera. Ende masangano anoona nezvemahuman rights anokwanisa zvekare kuti maripoti avo ave achiverengwa kuna amwe mumainstitutions asingakwanisi kusvikawo atingati vaganzi mafictims akaita sana United Nations kana ana African Union. Saka magwara akadai so kana achibuda magwara akakosha zvikuru nekuti anotorwa neuremu ende anorespektwa ne dzimwewo nyika dzingava dzichida kubatsirawo panyaya dzekodzero dzemuZimbabwe.
Tiri kuona zvekare kuti masangano aya ari kukurudziravo hurumende yeZimbabwe kuti vakurumidze kuferefeta nyaya dzevanhu vanenge vabvutwa kana kuti varohwa kana kuti vaurawa vachipa mufananidzo wabishop Tafumane Masaya. Munoona sekuti hurumende ingamhanya mberi kuti izvibudisire pachena zvinhu zvinofungidzirwa kuti zviri kuitwa nevanhu vavo? Munoona sekuti zvingagona izvozvo?
Hurumende yemuZimbabwe iri kutungamirwa naMnangagwa ihurumende isina nyadzi. Saka nyadzi dzacho nangwe zvabudiswa zvakadai so ari magwaro anenge abudiswa nemasangano atingati mainternational organizations. Zvinhu zvataona panguva pfupi kana kuti nguva yatirebe vasingatevedzeri. Dai vanga ari iri hurumende inokoshesa kodzero dzevanhu kana kuti inokoshesawo zvekare kutyidzana kwainoita nedzimwe nyika, vangadai vachimanya kuti nyaya dzakadai so dzisati dzakaitika zvekare. But tokuona kuti iyoyi nyaya yataona yaBishop Masaya iri kuitika inyaya iri kuitika pasina kanguva katikaitika zvekare kwokupambwa kwakaita nhengo yeparamende mafika pfuura neimwe nhengo zvekare yaimboye nhengo yeparamende yekumapfuku yakapambwa zvekare. Saka zvinhu zviri kutadza kuti zvinhu zvisiri kumira, zvinhu zviri kuwedzera. Hurumende yange yaikoshesa kodzero dai izvi zvakatomiswa kana kuti dai vanhu vari kukodzesa zvinhu izvi vakatosungwa. But mamiro akazvaita ndione senge hurumende yeZimbabwe ingava ichisundwa nemaripoti akadai so.
Vamasiye, seiko nyika dzakasiyana siyana kubva kunyika dzomusadhak dzomuafrica nedzekunze kweAfrica dzichiita sekuti hadzina hanya nekushungurudzwa nokupondwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe?
Zvinhu zvinoti kachamadzana nangu isusu zvekare nokuti nyaya dzakadai so dzokupambwa kana kuti kuurawa kwevanoita zvepolitics zvinhu zvinofailita atingati mitemo yepasi pese atingati international criminal law. Saka izvi hazvinei kuti zviri mubumbiro remutemo reZimbabwe here kana kuti zviri mumutemo weZimbabwe. uyu mutemo wakadzikwa nenyika dzese kuti izvo zvakadai sohasi zvakaiswa kuye zvichiitika kune nyika ipi neipi zvayo. Saka kana nhengo dzemusadhari kana kuti nhengo dzakatipinamira dzakaita seSouth Africa dzisiri kutaurawo pamusoro pezvichiitika munyika yakaita seZimbabwe, zvinotaudza kuti ivo vanenge vachiita pachirumbira tingati aid and abet human rights violations anenge achiitika muZimbabwe. Hazvitova zvinhu zvisina kunaka but dai SADC yange kabatana ichitaura neizwi rimwe chete kuti zvinhu zvakadai so izvi zvokupambwa kwevanhu kana kuurawa kwemapolitical activists nenhengo yekuti munhu ari kusapota bato raari kuda hazvitova kuve zvichiitika muSADC, tingadai kuda neZimbabwe ichisundwa kana pakabuda mareports akadai so, because zvese zvichikanganisawo zvekare kuchinzana kwavanga achiita nedzimwe nyika muSADC.
Avo vange vari nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari gweta vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano rinoongorora nyaya dzechikafu reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vanoita mirioni rimwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vakatarisana nenzara. ZIMVAC inoti mhuri dzakatarisana nenzara zhinji dziri mudunhu reMidlands kwozouya Mashonaland Central ichiteerwa neMatabeleland South. Nyanzvi mune zvokuwanikwa kwekugovewa kwechikafu vaForbes Matonga vanoti mwedzi iri pakati pagumi guru nakukadzi ndiyo inoshayikwa chikafu zvakanyanya.
Kudare reSenate, nhengo shanu dzeTripc dzadzingwa dzinosanganisira vaJameson Timber, vaWebster Maondera namai Vongai Tome, vose vari nhengo dzeSenate muHarare. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vadzinga nhengo gumi nenhatu vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri. Asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu vese vadzingwa vachadzoswa kuda. Vanga vari mukokeri wenhengo dzeTripc muNational Assembly vaAmos Chibaya vabvuma kuStudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa.
Pane mazita averengwa naSpika ekurikola mamembers eTripc aSerigani remberi richiti nhasi tatiri kucourt neapplication neinterdict yokumisa Speaker kuti vasarikola maMPs kana kuti nhengo dzepalamend dzeTripc. Chikonzero chiri chekuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosva yekuona kuti takakukwidza kuti anonzi chavangu kuti kusi hatidi hatimuzivi. Saka indadict anga rekuti iyo vanofanira kumisa Speaker, Senate, President kuti muchazoita marecalls kana nyaya yapera kupi kudare rekoti.
TPC yakaenda kumatare ichiti vachavangu haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu. Vamwe vadzingwa muNational Assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato reTPC vaGift Osalosiziva vaAdmochi Evero vekuChegutu West vaStephen Chatiza vekuGoromonzi West navaOliver Mutasa vekuZvimba West. Hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vaKalipan Pogen. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tineurombo kuti takupai tepo yanga isingaenderani nezvatataura. Tochienda kunyaya yatanga tichitaura yekushayikwa kwechikafu munyika.
Sekukurukura kwatinoita nguva dzose, mwedzi inei yatave inei ndo inonzi peak period dzenzara. Munguva inei mwedzi inotanga kubva munana October, November, December, January kubata pana February. Ndo nguva iyo vanhu vanonge vasisina chikafu zvachose mumatura nepamusana pekuti vanenge vadya zvikafu zvavo zviya zvavakawana kubva kunana June zvinenge zvapera. Zvochichitiwo kunokuwo kumamisha kumvura dzinenge dzapera mumagadheni. ende magadi na ninga sisa ichi iti kike mkaona kunana matebelele niko manga mchitaura ni mamwe mazikamu zana Midlands zunobata wana gokwe ni kwa kadaruku mvura inenge yone tsa matebelele ndi both north and south mvura inenge yone tsa ukaenda munana chipinge mvura inonetsa munana mashonga ndi isana mutoko mudzi pfungwe zvichienda kumacentral zvinobata ana rushinga zvinobatsika zvakadaro belt rese iroro rinenge rava kunetsa mvura endi zvinoenda kuti security yechikafu inge yava pakaipa
saka gwaro iri munofungei naro Reverend Matonga chii chatingabata kubva mariri
taura kwezimfak kunofanira kunge kuri kwechokwadi asi chiri mainly worrisome some ndichozvo chekuti mumaguta masumukanzara izvozvo zvinotarisirwa nenyaya yekuti unemployment ndo problem yedu yahuru saka vanhu vaienda mumataund nekuti kwaifanira kunge kuine employment vanhu vachiita chikafu chokutenga isu takakura tichiti vana baba vaitenga hupfu kwana machipisa wodirivharwa kudzimba kwete kuti mumataundi munozara zvigayo kunge kumusha saka munoona kuti inyaya yenzara saka vakuru vakapinda mumaguta vazhinji vacho havadi kudzoka kumamisha kana varitaya vanoramba vachidzengerera varimo mumataundi imomo vachiedza kurima tuminda twemuzasi merwizi netwemumakomo iye zvino nekukura kuri kuita guta tuminda tuya hakuchina kwekuti vanotwana maopen space mashoma nekuti vanhu vari kuramba vachigara even mukaona taita dambudziko revanhu vekutoti mumawetlands chaimo maane misha iri kuiswa imomo saka zvinoreva kuti nzvimbo dzacho dzekuchirima dziya zvavaimboita hakuna saka without pekurima without employment vanofa nenzara saka ripoti iyi ndo zvairi kunongedza vahwande
nyanzvi mune zvekuparadzirwa kwechikafu vaForbes Matonga vari parunhare nestudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana rinoti rinoshishikana zvikuru pamusoro pevanasikana vechidiki vanobvisa nhumbu pasina chiremba kana umwe anoziva nezveutano mukuru wesangano iri muzvaro ekenia chifamba vanoti vanasikana ava vane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinovatuma kubvisa nhumbu vachiti inyaya inofanirwa kugadziriswa izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko ekuti muzimbabwe munobviswa nhumbu pasina vana chiremba zvinoita zviuru makumi masere kana kuti 80,000 pagore
seboka rinotarisa zvekodzero dzevanasikana tine kubatikana kuzhinji nenyaya dzekubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo kubviswa kwepamuviri zvisina vana mukoti mukati kuri kuitika pavanasikana vedu vechidiki kuburikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana vamwe vavo tiri kuona kuti zviri kuuya nekuda kwokufaridzana newanano dzavanoita nevakomana vakaenzana navo vamwe nevarume vakuru kwavari vamwe zviri kukonzerwa nenyaya dzekuti vanenge vambunyikidzwa pabonde kurwadza kwazvo zvinenge zvaitika nehama dzepedyo vana baba vavo vana baba mukuru vana baba munini hanzvadzi dzavo uye shamwari dzemhuri dzinokwanisa kunge dzichisvika pedyo navo sevana
muzvare chifamba vanasikana vedu vanowana dzidziso yezvinhu zvatisingawirirani nazvo izvi kupiko
tiri kuona kuti munguva ino yatiri kukura vana vedu vari kuwana zivo panzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira papoto dzemumhepo vari kuwana zivo mune mapepanhau avanoverenga uye vamwe vacho kubudikidza nekusundidzirwa neshamwari yatinoti susu pachirungu peer pressure tiri kuona kuti vana vari kupinda mukudanana nevanhu vari vakuru kwavari kana vane mazera avo vamwe vacho vachienda kwavanoenda kunodya kana kumafaro kunonwa kwavanozopedzisira vaisirwa zvinodhaka mune zvavanenge vachinwa uye zvinozopedzisira zvaita kuti vazoenda pabonde nevanhu vasina kuzviziva kuti vaenda sei ende zvinorwadza ndezvekuti vanenge vazviita pasina kuchengetedzeka uye kushandisa dziviriro. Vana ava vana vadiki, vazhinji vacho vari pasi pemakore gumi nemasere. Vamwe vacho vachiri kuenda kuzvikoro zvepamusoro, vanenge vachida kuenda kuzvikoro.
Chii chinoita kuti vana vabvise pamuviri?
Chinoita kuti vana vabvise pamuviri inyaya dzekuti unenge uchiri kuda kuenda kuchikoro hausi kuda kuita mubereki, uri kutakudzwa mutoro wekuita mubereki weuri mwana. Vamwe vacho vari kubvisa pamuviri nenyaya yekuti kumba kuri kubviwa vabereki vanenge vafa vose baba namai, uri kutochengetwawo nehama. Vamwe vacho vari kubvisa nenyaya yekuti vamwe vacho vatori vabereki vavo vagere navo. Asi panoitika zvinhu zvakaita seizvi, tinotadza kuzvigamuchira nekutya nharaunda, nekutya vanhu vemachechi, nekutya vanhu vatinoshanda navo kuti vanozotiti kudii nenyaya dzinenge dzichisangana nevana vedu. Tiri kuonawo kuti zvakare vana vedu ava pavanoenda kumakiriniki vachitsvaga rubatsiro, kazhinji tinowanzotaura nyaya yatinoti sexual reproductive health rights pachirungu, ruzivo rwuya runoda kuona vana nezvine chekuita nepabonde, havasi kuwana rubatsiro rwakakwana nekuti vanotanga zvakare kuudzurudzwa nekunge vachiiswa pashamu nemadzimai anenge ariko anenge ari vana mukodzi. Tinoona kuti zvakare havakwanisi kuwana ruzivo rwakakwana rwokuti vanokwanisa here kuti vange vachichengeta vana ava ivo vari vana. Muno zvakare munyika medu hatina nzvimbo dzakatsarukana dzekuti vana ava vakabara vana ivo vari vamwe vana, vanokwanisa kunosiya zvinoitwa kunze kwenyika ivo vopfuurira mberi vachienda kuchikoro chavo.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Muzvare Kenia Chifamba vari parunhare kuHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano revoluntary media council of Zimbabwe rinoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira vatori venhau, zvikuru avo vanoshandira makambani akazvimirira. Muongororo yarakaita yegore rino ra2023, sangano iri rinoti vatori venhau havatauri zvose zvavanofanirwa kutaura vachitya kupinda pakaoma. Rinotizve rakaona kuti gore rapera vatori venhau makumi matatu vakanetswa pamusoro pebasa ravo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndinoitwawo John Heka, ndiri kuno South Africa. Munoona zvinhu zviri kuitwa izvi zvemarecords izvizvi hazvichatombotifadziba izvi zvachose. Saka taatokumbira kuti zvazvakadiko kuti musangano ungopedzisira uchiti no more, achienda hake kuparliamende kwacho ivo vosara vega vezanupiefu vaite zvinhu zvavo zvavarikuda kuita izvi, vozva haasi kude opposition ka. Saka ngavachitonga tione kuti zviri kufamba sei, tomirira kuona action iri pamberi tichimbonyatso kufunge zvakanaka, bhoza hazvibetseri zviri kuitwa izvi.
Sisen Ponyate anotoziva ipopaipa kuti ipopaipa ari popaipa nayo anotoziva kuti ndikada kubata vanhu vakavo basa rake rinotopirira. Samuna mapurisa ekuZimbabwe asina hanya nekuti kana pakaurayiwa vanhu veTriple C vachimhura vanyitsvaga mutsvaga nenyaya yekuti ZANU PF, ZANU PF vanongofona kuti chamai kuda basa rako ripirire nezvavari kuita. So vanhu vari kurayiwa vanhu veTriple C nekudii kutogwadziwa mambo naiye ndiri kuTriple C. Sisen Ponyate ari kuchiira basa rake rinopera.
Zvakaoma varume hama dzangu, kala ari mumudziri wakavharira More Blessing Ali wakauraya nhasi wakutipondera futi munhu pamabhuku apa. Kusvikarini zvakadai hamawee, kusvikarini shuwa. Sadhaki yacho inyerere inyerere. Takita tipera chidoma izvi. Ya vachamisa chiudzai gwara rimwe rasara manje, bhikozi ava vatombizvisisi kunyarara kwenyama nesati tatokuzvisisi. Zvanyanya zvotorupera tose kuurawa zvitingourawa takangonyarara. Pakaipa murambi kwajobeka.
Dai vanhu vachiziva havo kuti Munangagwa ndozvinhu zvaaizoitira nyika zveumhondi izvi, dai vanhu vasina kubvira vashora Munanga Mugabe, dai vanhu vasina kubvira vabvisa Mugabe, dai vanhu vasina kufurirwa kupinda murodhi vachibatsira mauto kuti abvise Mugabe, nasi uno yuko zinezi kakurunga neche kuchira manji tarisai zaita wana mkabe ziyazia mabasamu na ngaba vanu wako pera kufanyika yose jia nakambo tonga nyika ni nzira ya kaita sayuri maho veti makanya raramuli silent vanu wachipera kufamunyika masoja makanya raramuli silent vanu wachipera kufamunyika mapurisa mruto batiriza wanapoma wanaponya ati wachinyeba kutawana zawaru ziwa hako kamutawarike zanu pf kachikwachuka kutata zakanda zaku wanu wachipera kufamunyika dairi anzadzi yako dairi mwana wa mai wako ili ama yako ari mkoma wako wainzi wa sei kuya ngouri msupporta ya zampie wainzi wa sei kwa shika zaita o revenge muno zote kutii kana president anozo uya oka na makora anu uya akatinda haku shita weduwe ichikai mngari wanwe zampie ndoo kutonga kwa choe re kana taa kutonga chidaro maho veti wanamu jiba nana chimbuido ndoo kutonga nyika kwa choe re kwa maita ura mobatila wane Palestine demonstration kuti wanu wasa ruisi wasa urayo wa Palestine imimi wanana mchangwa bati munyika mchituma wanu kunuparadza wanu muno tonga ani one day to one day ndatenda mazvita baba chinogure
iyo zanupivu ili kuramba kuti ndio ili kuuraya wanu uratikana yisiri ili kuuraya wanu wanu waka uraya munu wanu usikanu kana tu waka 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 pamba wariku pamba wanu usikanu kunga basungwe kana wasiri uwe zanupivu wanu usikanu basungwe kawasungu wa faru na chiri watu mtungu ya watu niyatuna taayi zishua zanpefa isi mfofu tuto sisi hiva indatisha kuli hiva nifisana apana minatisha kudagi
kina kumbira o imimi wanamu kuma jonga musavunza uyo poo nyatu kana marapiro nekutu kufabu mabaya election paya paura wa mbunenu uyo atina uzombo mbukati nyaya zaje zaka hende epi James Chijakwa waka abdagitwa takuzi wanga zoro waka abdagitwa atina umbozo mbukati mapurisari kushante ngalangutu mapurisari ae zanu PF woga na unzapa ZBC panekutu mapurisari lano aa zanu ziya kutapana chisinga pezi
ee kwa studio 7 tunaona wanu warukupiwa zimari kutengwa nezani PF majaji mpulisa mazimambo shakada wana venyu wazukuru venyu asina guarantee kutu watangwa ene maposition iwa a good man leaves inheritance for his children's children tunodaru kuna zirewo baibe shokura mwari tichaona mnika muno mutaka kuona wana vadna vaku wiswa muno like in North Africa kuti vauraye vana zvizvarwa zvemuno ndozvikuda zvanupiefu zvanupiefu ndoda mbiri zvonga kwete kuti kugadzikana kwenyika ayo zvokuti mukaona zvese marikozi anoitwa akatangana mhonzora izvozvi vakuna chabangu mwana wamunangagwa zvese zvichapera zvese zvichapera hapana zuva risingasviki ruzhinji rwezimbabwe ngatidananei ngatibatanei ngatizwire chimwe chete nyika ino ndeyedu nezvicherwa nezviwanikwa zvayo ndinoona ndokusaka vamwe vakange vakunge vakutaura chokwadi kuti ZANU-PF yapanduka vakazoitwa maprovincial hero instead of national hero pechiitwa national hero vanhu vasina chavakaita
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazvenyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutsigiri webato rinopikisa reTCC Bishop Masaya vakapondwa kumabvuku nemusi wemugovera nevanofungidzirwa kuti vasori uye vatsigiri webato reZANU-PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yezimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 miriyoni vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muzimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini Tanono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko Marcus Gande nenhau dzeEastern Development